Botswana yaparura urongwa hwekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera nekurambidza zvizvarwa zveZimbabwe kupinda munyika iyi nezvinhu zvekudya kubva kuZimbabwe. Izvi zvapa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutengesa zvicheme-cheme. Mugwaro ranyorwa nemutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezveutano muBotswana Dr. Mareko Ramutsababa zvokurambidza kupinda kwezvekudya kubva kuZimbabwe zvaitirwa kudzivirira kupararira kwekorera. Bazi iri rakurudzira vagari vemuBotswana kuti vageze maoko nesipo kana vabva mukushandisa chimbudzi. Asi mumwe anorarama nekutengesa dovi pamuganhu wePlumtree ramukwebana vaSolomon Sifelani vaudza Studio 7 kuti matanho eBotswana ave kusanganisa bhizinisi ravo.
Especially as in the family of Bobozi, we survive in the Kutengesa, by selling. We're going to buy those peanut butter in Zimbabwe, they come in this cell. So they take it by government, they call it whatever. It means you can't survive Bobozi, you survive through selling. That's a problem for Bobozi. I think government didn't find out through that problem very fast, because otherwise, facility and problems are more than Korea.
Mashoko aya atinirwawo navamunyaradzi mhandu vanotengesa mabanana.
Mvura ichabudika 1 pamwedzi. Mvura everyday, even kana mvura ichirana everyday, hakuna korera, hakuna chii, vanhu vanenge vachiona mvura yakanaka iri smart. Nemishonga achigadza panhau dzemishonga padzimukuru zvekuti achiita basa kuti zvimwe zvinoita corruption munyika.
Vamhandu vanoti chiitiko ichi chavadzosera shure zvikuru nekuti vakashandisa mari yakawanda kuhodha mabanana aya nechinangwa chekuti vatengese muBotswana.
Tinongoshandisa mari, maybe capital, maybe for business, but at the end of the day, they could remove everything, then the loss comes. Because we could just have a good job, but this time, anyway, it's a loss. For us, people are poor.
Imwe nyanzvi munyaya zveutano waClaudius Mpazose wakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe izvo kuti zvitsvage zvinhu zvazvingatengese muBotswana kunze kwemiriwo, michero nezvimwe zvekudya zvisingaparadzire chirwere chekorera.
Hatirambotoni vachida kuraramisa mhuri dzavo kasi tinokumbira kuti panguva yari zvino kusvikira chirwere chaita secontrolo ndobva tingati vatanduki dazi futi naivo madhokuta vachakuudzai kuti zvasi nekuti chirwere chekuti chinongokutora panguva diki diki kuluza mvura kuya kuya zosangana kuti pamwe neiwe unenge uine zvimwe zvinenge zviri mumiri mako zuva riri kupisa tine mazwere akawanda so zvinounowana zvakukuvadza kana zvapindira vana vachichisisi.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanodarika zviuru gumi vanoshandisa muganhu wePlumtree neramakwebana zuva nezuva. Zvichakadaro, bazi reNational Institute for Communicable Diseases rati pane mukana wakakura kuti chirwere ichi chinogona kupararira kunyika iyi. Nyika iyi yati dunhu reLimpopo riri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe rinofanira kugara rakagadzirira. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.